Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 30/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole vopiwa chirango chekuti vasadzokere kuJerry. Kurwira utungamiri hwebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vari kutarisirwa kubuda muusungwa mushure mekunge mutongi wedare reMagistrate Court amai Tafadzwa Miti vasendika parutivi makore maviri ekugara muJerry avanga vatongera ivo vaScholar navaGodfrey Sithole vanomirira chitungiza North mudare reparamende avo vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare amai Miti vati akandike kutanga vavira vachibatwa nemhosva uye vaScholar vange vagara muJerry kwenguva yakareba uye havaoni vachizodzokorodza zvakare mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vati zvikonzero izvi ndizvo zvaita kuti vasadzosera vavira ava kuJerry. Rimwe remagweta vaScholar vaHarrison Ngomo vanotsanangura mutongo wapiwa nhasi.
Tabuda mudare vaScholar vatongerwa kugara muchirongo kwemakore maviri ndobva aiswa parutivi chinoreva izvo kuti vari kubuda nhasi chai saka vamunhu akasununguka.
Vangomo vatiwo zvaitika hazvifadzi vachiti vaScholar vaisambofanirwa kubatwa nemhosva iyi vakati chasara kudzokera kudare repamusoro kuti richenure vavirava.
Hatifaniri kututudza zvinhu zvisina kunaka. Chinhu chokutanga ndechekuti vaScholar havaifanira kunge vakambosungwa. Naizvozvo tine mainstructions avaScholar okutora nyaya kuenda nayo pamberi kudare re kuti kuti nyaya yokunzi vakapara mhosva isendekwe parutivi.
Mwana wavaScholar vaJob Scholar Jr vaudza Studio 7 kuti kusunungurwa kwababa vavo kwafadza vakawanda.
Vanhu vari kufara nekusunungurwa kwavaScholar, saka kubuda kwavo kunokonzeresa kuti zvimwe zvinhu zvasingaoneki zvichitanga kuoneka.
Vabhigi Chitengu mugari wekuchitungwiza vatiwo zvinosuwisa kuti vaScholar vakapedza nguva yakareba vari muJerry pasina mhosva yakati chikiti yavaipomerwa.
Vakabatwa nemhosva ingori nyadzi chete dzanga chimwechitika kuti vatadze kungotaura chokwadi munhu haana kupara mhosva.
Mumwe mutsigiri weTripusi asina kudomwa nezita uyaiuya kudare kubva svondo rapera kuzonzwa nyaya yavaScholar navaStole angoda kuzivikanwa nekunzi amai Fandi ati wafadzwa zvikuru nezvabuda mudare.
Mutongo wanhasi watifadza zvekuti tandisingambofungidzira kuti tingaitwe zvakadai naMwari nekuti ndiMwari vazviita. Tanitanzwa nekushungurudzwa kwa Honorable Scholar. Hapana kana zvangachimbotitira mazaisa asi nekuda kwaMwari watinonamata Mwari wavanonamata Honorable Scholar ka Mwari vatigonera mukati mezuva ranhasi mazvozviona kuti Job haana mhosva ende haana chaakaipa nemunhu chaakaita chaangachigarira muJerry. Mwari anozongobudisa marizautsike kupedzisira.
Gurukota rezvemutemo vaziya mbizi yambi vati sehurumende havanei nezvinoitika kumatare sezvo matare akazvimiririra.
Anotambira mutongo ndeapuwa zvikana anoenda ku anoapila Isa hatina pato pinda.
Amai miti vati wo, vasikala na vasitola wafano kupara shakare moshe kupeshe zera mirijonga. Kwe makore mashana anotevera, vakati shishika itika, vano dzore kwa mtongo uyu, vo gara mjeri. Ndaka Mira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano runoona nezvenyaya dzekurwisa uori pasi rose reTransparency International rinoti Zimbabwe ichingori pakati penyika dzine uori hunotyisa pasi rose. Izvi zviri mugwaro raburitswa nhasi rinonzi The 2023 Corruption Perceptions Index. Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi mana nemapfumbamwe panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa kana kuti 149 out of 180. Nyika ine zvibodzwa makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24 out of 100. Muna 2022 Zimbabwe yainge ine zvibodzwa makumi maviri nezvitatu iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 157. Nyika iri kutungamira mukurwisa uori iDenmark ichiteverwa neFinland neNew Zealand. Nyika iri pakupedzisira iSomalia ichiteverwa neVenezuela neSyria. Transparency International inotaurawo nevanhuwo zvavo uye vemabhizimusi kuti inzwe mafungiro avo panyaya dzehuori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera.
Tingati sisi nyaya inosuisa kuti Zimbabwe irikuwanikwa iri pakati penyika dzine uori unoshamisa. Asi hachisi chinhu chinoshamisa vana veZimbabwe nekuti chero mutungamiriri wenyika anogara achitaura nenyaya yekuda kurwisa uori. Asi chinozonetsa ndechekuti zvitaurwa nezviitwa ndozvinozonosiyana. Uori unenge uchioneka mukugara kwevanhu kwezuva nezuva. Asi kurwiswa kwahori ihwohwo hakusi kunyatsobuda.
Sei muchidaro vakuchera?
Nyaya dzakawanda dzichigere kumatare, dzimwe dzichigere kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Uye tinotoona kuti iyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vanoitungamirira kana kuti vaimboitungamirira Justice Lois Matandamoyo vaitodawo masimba ekuti vatore nyaya vachidzisa kumatare dzimoso asi vakanyimwa. Saka ndingangoti nini chinhu chinoda kugadziriswa ichocho kuti tipe Anti-Corruption Commission mazino ekuruma vane uori.
Uori ukasagadziriswa vakuchera hune dambudziko rei?
Dambudziko rine uori nderekuti nyika inenge isingachatembeki. Uye kana nyika yokwereta mari kana kuti kuita business munyika imomo kunenge kuchidhura kudarika kune dzimwe nyika. Saka avo vanosima mari munyika zvinhu zvaanotarisa izvozvo kuda kuona kuti kuita business munyika umu kungadhurawo kusvika pamari vasati vaendera mberi nekusima mari yavo. Saka uori chinhu chatingati chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingaiti kuti nyika iratidzike senyika yakanaka.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi vari sachigaro vesangano rinomirira kodzero dzevakaremara reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Mnangagwa avo vari kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit uri kuitirwa kuRome nhasi vasangana nemukuru wesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO vakungongkyu. Vaviri ava vanonzi vakurukura nezvezvirongwa zvekuwanisa vanhu zvekudya munyika. VaMnangagwa vaitawo musangano nemukuru wekambani yeConvivium Africa Dr. Alfonso Ippolito vakataura nezvekugadzira gwenya remagetsi rinoshandisa zuva kana kuti sola kugweru. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekusimudzira upfumi pakati peAfrica neItaly kana kuti A Bridge for Common Growth. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona isu kuti kudyidzana kwenyika ino neItaly kwaane makore akawandisa. Tinorangarira isu kuti dhamu rekariba zvese nemishini inogaya magetsi zvakavakwa nekambani yekuItaly. Idzi dzanzire nguva dzekuma makore kuma 1950s nekuma 60s uku ichiri Rhodesia. Asi tinozoona isu kuti ndekufamba kwenguva kunyanyanyanya taakuzvitonga kuzere pane hurumende yeZANU-PF. Kudyidzana uku kwakabva kwaderera. Hapana zvizhinji zvatingataure zvatingati makambani ekuItaly akamboitawo muZimbabwe makore apfuura aya. Chatinoona isu makambani azara mazuva ano sekuziva kwedu ndeekuChina. Chero maBritish nemaAmerican aimbove nemakambani avo ataidyidzana nawo achishandira muno kuna ma1980 kuma 1990 nekufa kwanga kwaita upfumi hwenyika, mazhinji acho akabva avhara akaenda kune dzimwe nyika.
Kunze kwenyaya dzemagetsi esolayo, tonzwawo kuti vasangana nemukuru weFAO munyaya dzechikafu. Dzimire sei nyaya dzedumbu munyika?
Nyaya yechikafu yatonetsa muZimbabwe. Hatichatozivi kuti chokwadi ndechipi, nhema ndedzipi, patiri kudzwa chokwadi ndepapi. Tinogara chiudzwa nehurumende yedu, inotodada. Kana vemunangagwa pavakaenda ikoko kwavari uku kuItaly Africa Summit uku, chavakanyanyotaura nezvazvo ndechekuti Zimbabwe yakabudirira munyaya dzekurima. Kune maguta. Saka makazoona vamunangagwa vakunzi vari kusangana nevakuru vakuru veFood and Agriculture Organization kuItaly koko hazvitishamisi.
Sei muchidaro vambofana?
Hapana zvabotishamisa ipapo, nekuti muZimbabwe tiri kunyeperwa. Hamuna chikafu chakakwana. Vanhu vari kutokuvara nenzara kutaura kwatiri kuita izvezvi. Saka zvandinotofungira ndechekuti vamunangagwa vanenge vakutoronga-ronga kuti tingabatsirwe sei nechekudya muno muZimbabwe, ndokuti zvechokwadi nzara yatopfunya chisero muno, zvekuti tine maguta zviya dzinguve ngano dzekungofadzana pamarali vanhu vachipururudza. Asi muchokwadi chaizvo muZimbabwe mune nzara.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Kurwira utungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuri kuenderera mberi zvapakuti remangwana rebato iri risanyatsojeka. Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Pamapato ari kurwisana aya, rimwe riri divi revari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu rakaita musangano waro weStanding Committee nezuro, ukuwo chimwe chikwata chaita musangano unonzi Citizens National Assembly CNA vachitaura nevatori venhau Nasimu Harare, mutauriri wechimwe chikwata cheTPC vaPromise Mukwananzi vati vaJameson Timba ndivo vasarudza kubata matomu pare zvino.
Vachabata kuona kuti matambudziko ari kusangana nemusangano wedu angagadziriswa sei, kunyanyanyanya kunoyananisana nemukuru wedu vachinzwisana naye kuti zvinhu zvingagadziriswa sei.
VaMukwananzi vatiwo pare zvino vari kukurudzira nhengo dzebato ravo dziri muparamende nemumakanzura kuti dzisasiye mabasa.
Ngavarambe vakamiririra vanhu vachiita yatinoti kudefenda the autonomy zones.
Citizen National Assembly yatiwo vachamisa, havasati vasiya basa zviri pamutemo, nekudaro vachakamirira kunzwa kubva kwavari. Hatina kwanisa kubata vachamisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi vachipawo divi ravo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reTripc vasengezo chavangu, vati zviri kuitwa navamukwananzi nevamwe vavo mahumbwe.
Ndo macriminals aya tachitaura nezvavo. Tichiti makriminals vadoe atosvika kunota kutora pato revanhu vaende naro. Saka takaramba, this is why I'm still standing. Ndakatomira izvezvi, ndamirira kuti pato risaende nemacriminals.
Mune imwe nyaya, pave nekurwisana pakati pezvikwata zveTripc zviviri izvi nebato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Nasi hofisi iyi yafuma yakapendwa neruvara rweblue, runova ruvara ruri kunzi nevamwe nderwebato richaungwa navaNelson Chamisa. VaMukwananzi pavabvunzwa nyaya iyi nevatori venhau vati blue nderumwe ruvara rwavo. Vachavangu vange vasati vapindura mubvunzo wedu panyaya iyi. Asi mutungamiri we MDC va Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vashamiswa zvikuru nechiitiko ichi vachiti bato ravo rine magwaro anoratidza kuti chivakwa ichi ndechebato ravo.
Asi tikushamiswa iko zvino nekuti vanga vabvuma kuti vakutidzosera mahofisi edu. Tanga tataura nevakuru vavo tikati tipei mahofisi edu tigarisane zvakanaka, kwete kugarisana zvekuti tirwisana. Saka tazoshamiswa kuti Makuseni afuma achipendwa zveblue.
Vachamisa nevamwe mubato reCCC vari kuti matambudziko avawira ari kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF Vafarai Marapira vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Vakurumwa nechekuchera, chavakatanga ndo chakuvapfukira. Isu tinongoramba tichikurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngaive inoramba ichitarisa kuti vane shungu nenyika chaizvo ndavapi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika nemitemo dzinoti nyaya idzi dzichatoperera kumatare. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Vechidiki munyika vane muono wakasiyana pamashoko akaturwa nevaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa ekuti vainge vasiya utungamiri webato guru rinopikisa iri vachiti rapindwa napongwe. Vamwe ndo vari kuti ndipo paperera sarungano yekuwana humwe utongi hungavawanisa raramo iri nani. Vamwe vachiti kubuda muCCC kwavachamisa hakutadzise zuva kubuda. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Mumwe weavo vanoti vachamisa vakagona pakusiya CCC ndivatakudzwa ngadzihore nhengo yebato iri uye vari mumiriri wevechidiki mudare reNational Assembly.
Kusiwa kwakaitwa bato reCCC Citizens Coalition for Change na vachamisa kuno tipatarisiro sevechidiki kunoita kuti tigadzirire zvitsva zvichauya, zvitsva zvichatisunungura, zvichatipa mabasa, zvichaita kuti tinge tine kugarisana kwakanaka sevechidiki, tinge tisingabudi kuenda kunotsvaga ramangwana kune dzimwe nyika, tinge tichigara tiri muno.
Asi vaPeter Matangi wechidiki anotsigira bato reZANU-PF vanoti vachamisa vakaratidza kuti havana zvido zvevanhu pamoyo.
Ivo vanoti vanomirira vanhu maCitizens, asi hatina kuona pavakadzokera kuvanhu vachibvunza kuti oraiti paitika nyaya pakati pangu naSG wangu wachabangu, toita sei kuti tiindire mberi. Zvinhu zvavasina kuita zvinoratidza zvinhu zvavari kuita zvinhu zviri kubva pamwoyo pavo, kwete zviri kubva pamwoyo pezvizvarwa zveZimbabwe. Hazvisi zvinhu zvotishamisa, hazvina zvazvinokanganisa kune vechidiki. Inguva yekuti vechidiki vadzokedzane, vabatane nehurumende, vatsvage kuti tingavandudze sei upfumi hwenyika yedu.
Mutsamba yavo yavakatumira pamadande mutande, vachamisa vakati bato reCCC raive rapindwa napongwe weZANU-PF aive akonzeresa nyonga-nyonga yemhando yepamusoro-soro. Asi mumwe wechidiki wemuHarare, Muzvare Chipo Mugwagwa, vanoti havana kufadzwa nekutsvetwa kwakaitwa CCC navachamisa, sezvo izvi zvakaratidza kuti vachiri mutete munyaya dzezvematongerwo enyika.
Achamisa agara munyaya dzematongerwo enyika idzi zvekuti matricks ese eZANU-PF anofanira kunge akumaziva manje. Saka zvinoreva kuti kana akavamba rimwe bato zvekare rikapindirwa neZANU-PF sezvakaitika apa, achatiza zvekare here achisiya bato? Handione sekuti vakagona pakusiya. Dai akadzidza kubva kumazuva avamogeni tsvangirai kuti munhu haasiiswi chinhu chake nekuda kweZANU. Ine dzimwe pfungwa dzaakutoti Chamisa anenge mumwe wavo weZANU, akatengwa chete mukomano.
Mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusiya CCC kwavachamisa kunoratidza kuti kodzero dzezvekuvhota dzevechidiki dzambonyikidzwa.
Nyaya iyi inonyanya kusuwisa zvakare takatasana nekodzero dzevanovhota. Kodzero dzanga dzishonyororwa. Tikatarisanawo nevechidiki vanova vakawanda munyaya dzemavhoters, inyaya inosuwisa kwazvo nekuti vachidiki vane zvavanotarisirawo, vanenge vane mahopes nezvavanotarisira kuti zvinge zvichizadziswa mupfurikidza nesarudzo. Saka zvekuitika izvi zvinokonzeresa kushonyororwa kwekodzero dzavo.
Wechidiki uye ari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika achishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vanoti kubuda muCCC kwavachamisa kwakafanana nekuti hakuchisina bato rezvematongerwo enyika rinopikisa muZimbabwe.
Kusiya basa kwakaita vachamisa vachibuda mubato ravo reCCC kune impact yakanyanya kune vechidiki nekuti haingaiti nyika isina opposition. Saka apa vechidiki vakutomirira danho richatorwa naivo vachamisa kuti vachaita sei munguva ichatevera. nekuti nyika kuti ifambe inofanira kunge ine opposition inenge ichiona kuti hurumende iri kuita here zvinodiwa nevanhu.
Vamwe vari kuchema-chemawo nerekuti remangwana revechidiki vainge vasarudzwa pasi peutungamiri hwavachamisa harina kujeka. Pasi peutungamiri hwavo, vechidiki vakawanda vakapinda mudare reparamende nemumakanzuru, vamwe vachiita mameya kana masachigaro emabhodhi ekanzuru, kunyange vamwe vakambodzingwa nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu. Makakatano aya ari kureva kuti izwi revechidiki richanetsa kuti rinzwike munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tine hurombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti yauraya vairi kuti vanopfurikidza mwero muWest Bank, kusanganisira mumwe chete anodyidzana nechikwata cheHamas vanga vachironga kupinda muIsrael vachirwisa sezvakaitika musi wa7 Gumiguru pakaurayiwa vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Mauto eIsrael anoti vanhu ava vanga vakawanda muchipatara cheSina muJenin. Vanhu mazana matatu nemakumi manomwe vaurayiwa nemauto eIsrael kubva patanga hondo musi wa7 Gumiguru. MuGaza, mauto eIsrael auraya vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu kana kuti 26,600, uye vanhu vakawanda muGaza vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Masangano ari pasi peUnited Nations World Food Program ari kubatsira vanhu vari mudunhu reTigray muEthiopia anoti vanhu zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 14% pavanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri kana kuti 3.2 million ndivo chete vakwanisa kupiwa zvekudya pane vari kuda rubatsiro. Vari kubatsira vakaita seWFP neAmerica vanoti hurumende yeEthiopia yanga ichiita zveuori isingaendese chikafu kuvanhu, uye vamwe vanopa rubatsiro vari kupawo mari shoma. Ethiopia iri kuramba kuti iri kuita uori. Vanhu vemuTigray vari kurwisana nehurumende vachiti vanoda kuzvitonga. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa nezuro kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepagore mumwedzi wandira gore rino yakakwira kuenda pazvikamu 33 zvine zviga zvisere kubva muzana kana kuti 34.8% ichibva pazvikamu 26 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5% muna zvita wegore rapera. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu 6.6% kubva muzana munandira kana kuti 6.6% ichibva pazvikamu 4.9% kubva muzana kana kuti 4.7% muna zvita wegore rapera. Zvikuru zvinonzi neZimstat zvakakwidza inflation zvinoti chikafu, mitero yedzimba, mvura pamwe nemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika inoshandisa inonzi blended inflation, iyo inosanganisira mitengo yezvinhu inenge iri mumadhora ekuAmerica nemitengo yezvinhu iri mumadhora emunyika.
Saka kwese ikoko tiri kuona kuti even ukaconsider just my US dollar prices atikwireiwo. But zvinonyanya kukonzereswa nekuderera kweZim dollar, uye nekukwidzwa kwakaitwa mataxes nekuintroduswa kwakaitwa mamwe mataxes na Professor Mthuli Ngobe mu-2024 national budget.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo dambudziko riri pakuti nzira yave kushandiswa neZimstat kupima inflation yeblended inflation iyi hainzwisisiki nevakawanda.
Manamba aya atirikupiwa neinflation nemanhu vezimstart haatowisisiki. Nokuti inflation inamba inenge ichitiratidza isusu kuti mitengo munyika iri kukwira zvakadii. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvowo zvinhu zviri kutengeswa, mitengo yacho inototi ikwire.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kusagadzikana kweupfumi hwenyika pasina matanho anoonekwa ari kutorwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate yacho inongochinja zuva rezuva. Hapana munhu anoziva kuti remangwana rinenge rakauya nechii. Hapana munhu anoziva zvekare kuti pane mamwe mameasures achaannounswa here nehurumende masvondo anoteera. Saka zvinoreva kuti it becomes the law of the jungle. Vane mari ndivo vanenge vakutobhenefita, vasina mari ndivo vakutobhadhara iyo shoma yacho yasara muhomwe yavo.
Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hazvivashamisi kuti inflation yakakwira mumwedzi uno.
Asi tinoziva kuti gore negore muzuva gumi guru kundobata zvita upfumi hwedu Gwanyanya simba remari yedu hunenge huchitengenyeswa maringe chimiro chinenge chakaita mafambiro emari yekunze kwenyika nemari yemuno munyika. Ndada kuziva nii kuti panguva iyoyo mari inenge ichibva kufodza ichitibatsira nekutitsigira paurongwa hwehurumende inenge yaberera zvakanyanyisa zvinenge zvabvarwa izvi.
Asi vaGwanyanya vanoti zvavo hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yatotanga kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana yakafanana newakaitwa nezuro nekomiti yavari inona nezvemitemo kana kuti Monetary Policy Committee muRBZ kunyange vasina kutaura kuti chii chakasungwa mumusangano uyu. Kukwira kweinflation kuri kuuya panguva iyo dhora remunyika ratonyanya kushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dhora rekuAmerica rinonzi rave kunetsa kuwana munyika, izvo zvaita kuti mutengo waro munyika ukwire zvikuru pamusika mutema apo rinonzi riri kutengwa nemadhora emunyika zviuru gumi nezvinomwe kana kudarika. Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Cup of Nations iri kuenderera mberi nhasi mushure mekunge Ivory Coast yakunda Senegal iye ine mukombe uyu pari zvino. Izvi zvanga zvisingatarisirwe newakawanda. Mumutambo uri kutambwa pari zvino pakati peMali neBurkina Faso, Mali iri kutungamira nechibodzwa chimwe chete, Burkina Faso 0. Maskati, Morocco iri kutamba neSouth Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nasi tiri kutaura nevechidiki nezvekurwira utungamiri webato reCitizens Coalition for Change kubva zvaziviswa navaNelson Chamisa kuti vasiya utungamiri webato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vaimirira Zengeza West muparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanopiwa chirango chekuti vasadzokere kuJerry. Kurwira utungamiri hwebato reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi pachibuda zvikwata zviviri zviri kutatsurana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitimurayira zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.